So what Tarek said, which is like it right now, is to focus on these new technology systems that we are in agriculture. Because it is time to implement. Because it's caramba, it's a simple all the farming systems. At agricultural crops, animal production, and this is cinema hybrid, cinema mama hybrid, alako cinema mama varieties, alako kuzino, I write, ekuti, we can produce more, and this thing that is ma genetically modified, but mama hybrid, so ekuti, we can produce more, or ano adapt even commercial conditions that also they resist my diseases. It's not about seeing how to maximize the UGM. While it's a young then they also intensive farming, whereby my farmers they put more inputs even on a small piece of land and they produce more. It is not about seeing where there is limited land, because from one work at a big farming, from one in my plots my need, but we want to put more. So intensive farming, my inputs are for Nakuanda, or my inputs are. Must be the best and the technology language is in front of me improved.
Gore rino iri toti takatarisa kuti nemamirira anga akaita season yedu iyaya muri kuona gore richibuda rakamira sei.
Gore edu handinyanyi kurityira zvangu pakuti pane kakuzochinja kakuzonaya kwemvura kakaitika pamberi apa, even though rakaaffectika hari zvekuti hatichakwanisi kusvika patanga takatarisira kaipushapo nekudyara kwanga kwakaita vanhu mwaka wedu uchitanga. Gore edu ranga riri promising pakutanga kwemwaka, but pakazoshayikwa mvura apo tine macrops mazhinji akafeila. Vamwe vakakwanisa kuti pakazodzoka mvura vakanga vaita little tanding vaya vakadzoka futi into vakarecover crop yavo. Ende ukaita sapattern yegore rino, this dry spell yaisimboitika kudhara before the drought yakambozouya, anditi it was more like a normal kuti zvaita kuti kana kuti January tinenge tisina mvura iri good for crop production. But however vanhu takavarayirwa because of ende ndo ine chimwe chikafu chekuti ndiri kutemba kuti even though this time tisina kunyatsokusvika pakanaka sezvatakanga tichitarisira pakudyara kwakaita vanhu, because vanhu vanga vadyara zvakanakanaka crop itori good, but however the dry spell yakaaffecta vane ende vanhu vanga vasina kuitarisira. Saka most of the plans dzakaaffectwa ipapo vanhu vazhinji vanga vachiutitemba kuti vamwe vakatoricheisa, vanhu vakaita sei vanhu vakatochinja macrops.